simia ndini zvakawanda zvondistressa zvemoyo pane wana kandikesa andidaremanorara sha yorara ndakamuka ndakabukwa mumoyo mune zvibundu ya yorara ndakamuka ndakarambwa andidaremanorara sha yorara ndakamuka ndakabukwa mumoyo mune zvibundu ya yorara ndakamuka ndakarambwa zvandaironga zvose musango aingogara achizitikini ndiri mambo vakanga vatovereka mufambo nakange nazivisa vekwangu bambo tange tiri tu chete kungoita wetatu kwete ruraitsakani nai painge pasina zvemafani kungoshaya munhu chete paitofiwa munhu chete taida kungova tega mani kuita kunge vana vemunhu wandidarema vanorara sha yorara ndakamuka ndakabukwa mumoyo mune zvibundu ya yorara ndakamuka ndakarambwa andidarema vanorara sha yorara ndakamuka ndakabukwa mumoyo mune zvibundu ya yorara ndakamuka ndakarambwa
ini newandoda things are never right my feelings though I know father feelings always die unoyera nyoka unonetsa paida I know that I'm broke but ini ndombotry mumoyo mune zvibundu kuda zvakatsvuka kuda kukalamusha dzangova shungu mwana ndakamuda asi ndakarusa naivongai I had dedicated every song yatakura shonai I had meditated wedding cakes and making you the bride I had barely waited but we barely made it out the friend zone and I'm still awake
andidarema vanorara sha yorara ndakamuka ndakabukwa mumoyo mune zvibundu ya yorara ndakamuka ndakarambwa andidarema vanorara sha yorara ndakamuka ndakabukwa mumoyo mune zvibundu ya yorara ndakamuka ndakarambwa ndine zvakawanda zvondistressa zvemoyo pane wana kandikesa wana riyega wana kandipedza.